zita langu ndinonzi Solomon Mahlatini ndakabarirwa kuZimbabwe mugutare Harare ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe pari zvino ndinogara kuno kuAmerica ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist umu ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti print making, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, unotoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona izvo.
Tinonzwa kuti mune mabiko musi wa16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa16 December ari kuitwa kugalari inonzi Africa World Art Gallery iri muWashington DC padhuze nepaAdams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na5 dzemanheru achiperawo na9 dzemanheru. Hatinge tichingoonawo kuti nekuzara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzo. Asi ariko musi wa16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pangwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinochipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri. So I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa, uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina manager wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pari zvino ndakasaina kune imwe galari, tine contract neimwe galari kwandee ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikurusa nokushanda navo tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudhirowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudhirowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rokupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro ranachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazoyewa kuAmerica, ndomba tikati ndanga ndakukwanisawo kutengati mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandakazoyera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku. Ndakaita degree rangu mustudio arts, vanoiti bachelorate of fine arts in studio art, and the focus yangu inini yanga iri painting.
Mave nenguva yakadii muri muno muAmerica?
Ndato nemakore 11 ndiri muno muAmerica. Ndakauya ndichiti ndidzidzire zvokugadzira mafirimu nezvepaTV, filmmaking and television production, ndichidzidza kuchikoro chinonzi Columbia College Hollywood kuLos Angeles. Ndakanodzidzawo ikoko ndo zvandandavingira kuAmerica. Ndandavingira chikoro, ndo chinhu chikuru chandandafambira.
Ramangwana renyu munoona rakadii mune zvamuri kuita izvi?
Aiwa, ramangwana tine tarisiro yekuti zvichange zvichiramba zvichifamba, zvimwe kutodarikawo mafambiro azviri kuita izvozvi, ndo chisvuo chacho. Saka tongoramba tichibatsirana nevandinoshanda navo kuno mukusangana nekunamata kuti Mwari atizarurire mashandiro atichiita. Asi ndinovimba kuti zvisaramba zvichifamba sezvo ndadzoka muWashington DC kudai so nemabiko atiri kuitaya musi wa 16 December mavambwe zvinhu zvandinovimbawo kuti zvichabatsira kariya yangu mukuendera mberi.
Mune vamuri kubatsirawo here kune vari kusimukira?
Ndinenge ndichingobatsirawo navo nevanhu zvikuru vanenge vati mubvunzo vanondimesenjawo pamafacebook ipapo pamainstagram zviya Instagram nefacebook kangu iSolomon Mahlatini SolomonMahlatini munogona kundiwanawo ipapo. Vanenge vane mubvunzo vanogona kungondibvunzawo. Vanenge vane mubvunzo nezvearts vanogona kuuya vongoikandawo mibvunzo yavo imomo. Asi chinangwa changu kusinzi zvandiramba zvichiita zvichabudirira ndee ndichida kuti ndiitewo yavanoti residency yandee ndichikokawo vana vekuzimbabwe vachiuyawo kuno vachiona kuti mamwe maartist anoshanda sei uye kuti kariya yeart unotogona kubudirira mukariya yeart. So ndo chinangwa changu chamangwana kuti ndichitanga residency. Ndinovimba kuti zvinofamba chete kuti tikwanisewo kupananawo mukana vakwanisewo kuona kuti unokwanisa kubudirira.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva?
Aiwa, kuvana vezimbabwe vane chinangwa chokupenda kana kuitawo visual arts ndongoti rambai makashingirira ungoramba uchingodzidzira uchipractisa ndokuti basa rako rigoenderawo mberi uchitsvagawo ruzivo kungava pagoogle kana kubvunzawo vamwe vari mubasa rachona seni. Ndakasununguka zvikuru mukwanisa kungondibvunzawo painstagram ipapo. Uye chikoro chakakosha stereki wedawo kuita art kana asi nosimbisa chinhu chikuru sastereki kuendawo kuchikoro kuti urambe uchirodzawo pfungwa dzako nenjere dzako. Uye ndinongoti varambe vachiapplyawo kumaartist calls vanoti maartist calls nokuti zvinokupawo mukana wokuti uratidze nyika basa rako raunoita hausiyo anenge ariko anogona kuzokubatsirawo kukuendesawo pamusoro. Ndo mashoko angu iwayo kuvana vezimbabwe. Ndokutendai nekundikokawo pachirongwa chenyu chino kuti vamwe vakwanisewo kuzivawo nezvebasa randinobata. So ndatenda zvikuru sesa.